Neraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinotangana zvakare manera anasi kuri musi wechipiri chivabvu 5 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tenda kutuna kwani sako vanesu mchurongwa chedu chanasi. Ini ndini jonga kandemiri, tiri muWashington DC, ndichiti ezvinezvo mchurongwa chedu chanasi. Vanhu vabatwa neCovid-19 muZimbabwe vachiri makumi matatu nevana, uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana, asi uwandu uhu munogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru, apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Nengo ina dzeMDC inotungamirwa naNelson Chamisa dzinodzingwa muparamende dzichinzi neMDC inotungamirwa naMuzvari Chokozani Kupe adzikodzeri kuramba dziri muparamende.
Tine kunyunyuta kukuru chose nekushamisika kuti hurumende inopa chidzidzo chakadai sei vasingatarisi mashandiro einfomal sector. Informal sector ndo yakabata ikonomi ende taitarisirawo kuti mamajors anoiswa nehurumende anopawo mukana padiki diki zvapo nekuti informal economy ikwanise kunge ichioperate.
Vanotengesera mumigwagwa vosvisvikana nedanho ratorwa nehurumende rekuvasiya vasiri muurongwa hwekuti vatangewo kuita mabasa avo. Nyanzvi dzoziya zvinoreva kuvhurwa kwemakambani panguva iyo nyika isina zvikwanisiro zvekudzivirira kutapuriranwa kwechirwere cheCovid-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro inaudzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vabatwa neCovid-19 muZimbabwe vava makumi mana, uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana. Asi uwandu uhu unogona kukwira nhasi manheru, apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 vadarika mamiriyoni matatu nemazana matanhatu ezviuru, uye vanhu vafa vadarika mazana maviri nemakumi mashanu ezviuru. Paramende nasi yadzinga nengo ina dzebato reMDC inotungamirwa naNelson Chamisa mushure mekunge yanyorerwa tsamba neMDC inotungamirwa naMuzvari Chokozani Kupe ichizivisa dare iri kuti nengo ina idzi hadzichamiriri zvido zvebato ravo. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Vadzingwa nhasi mumiriri wekuwadzana East National Assembly vaCharlton Wende, mumiriri wedanga mvura vaProsper Mutsiami, vanomirira dunhu revulawayo muzvare Tabitha Khumalo, pamwe naSenator Lillian Timvias vekuMidlands vachizivisa nhengo dzeNational Assembly nezvenyaya iyi, mutauri wedare iri Advocate Jacob Mudenda vati vakatambira tsamba kubva kuMDC mukutanga kwemwedzi wapfuura ichivaudza kuti vaWende vaMutsiami pamwe namuzvare Khumalo vakange vasamirire zvido zveMDCT. Nekuda kwaizvozvo vati kubvira nhasi vatatu ava havasisiri nhengo dzeNational Assembly, uye vave kutora matanho ekuzivisa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevanoona nezvesarudzo veZimbabwe Electoral Commission kuti kiitwe sarudzo dzekutsvaga vachamirira nzvimbo idzi.
I do hereby inform the House that vacancies have arisen in the constituency stated above by nomination of the law. The necessary administrative measures will be taken to inform this His Excellency the President of the Republic of Zimbabwe.
Kudare reSenate amai Timvias vadzingwawo nekuda kwechikonzero chimwecho. Vachitaura neStudio 7 mushure mekudzingwa mudare amai Timvias vati vakatika marashukuru nezvaitika vachiti ivo senengo ye MDC Alliance vano zingwa mudare ne MDC TSA.
Ndotosha msika ini because akapina musarudzo tule MDC Alliance and nakupina ndive MDC T. Saka ndosha msika but I am not shocked. The regime will do whatever they want. It looks like they want a one party state and they'll get it.
Vahwende vanovewo munyori mukuru MDC inotungamirwa navanelson Chamisa varamba kutaura zvakawanda vachiti vange vasati vazivisa mutungamiri webato ravo advocate Nelson Chamisa.
Takungono udza mutungamiriri wedu va advocate Chamisa sezvo munozvanga vasimo muparliament nezvabuda muparliament. Then after that vacha zokonsulta omaleaders asipo the national standing committee and tinotarisira kuti zuva ranhasi tichazobudisa statement yepart.
Mumiriri weHarare East National Assembly zvakare vari mumwe vatevedzerwa vachamisa vatendai biti vaudze Studio 7 kuti vashamisika nezvaitika vakati zviri pachena kuti bato reMDCT ringadzinge sei nengo dzisiri dzaro muparamende.
So MDCT haigone kuti dzinge vanhu vasiri mualliance and MDCT itoriko itungamirwa naTokozani Kupe inotoonema nhengo dzirimo muparamende imomo. So zvinhu zvinotyakamadza pazvinhu zvinotirakidza kuti ZANU PF ida kupa musangano weMDC Alliance unotungamirwa nababa vachamisa. Saka tichagara pasi toona kuti toenda mberi sei.
Muongorori wezvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vanoti vanoona sekuti mamwe mapato vave kutora mativi pamakakatanwa ari mubato reMDC.
Haichasi nyaya yezvekutonga kwejekerere, kutonga kuri pachena. Yava nyaya yekuti zvematongerwo enyika zvisina kuti tsemetete ndozvapindira. Yava nyaya yekuti veZANU PF vaakushandisa matare kuti vaite shaisano ndozvapo.
Asi murayiridzi weparkgreat Zimbabwe University vaJoel Mukusha vati zvaitika nhasi hazvinei nemamwe mapato kana paramende vachiti zviri pachena kuti MDC iri kuzvikanga nemafuta ayo. Mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 kuti bato ravo harinei nezviri kuitika mune mamwe mapato vachiti MDC ngaidzidze kugadzirisa matambudziko ayo isinganeneri mamwe mapato mhosva. Dare reSupreme Court rakapa mutongo mwedzi wapera wekuti bato reMDC raifanira kudzokera pautungamiri hwaro wa2014 zvichitevera kushaya kwemutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai muna kukadzi 2018. Nyanzvi munyaya dzemitemo nematongerwo enyika dzakayambira kare kuti mutongo weSupreme Court uyu waigona kuzoshandiswa namuzvare Kupe mukudzinga nhengo dziri muparamende dzakabva kudivi ravachamisa. Asi vamwe vachiti mutongo uyu wainge wasara mumashure menguva. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi ramuzvare Kupe kuti vachatora zvakare here kana kuti kwete kudzinga dzimwe nhengo dziri muNational Assembly pamwe nemudare reSenate sezvo nhare mbozha yavo yange ichinetsa kubata. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Vanotengesera zvinhu mumigwagwa vari kuchema-chema zvikuru vachiti hurumende inofanirwa kuvabvumidzawo kuti vadzokere pamabasa avo sezvo vachirarama nekutengesa zvinhu mumigwagwa. Vanhu ava vanoti vakawanda kudarika vanhu vanoenda kumabasa, nekudaro vanofanira kunge vachiriritira mhuri dzavo. Masangano anomirira vanhu ava anoti Vendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET neSurvival Vendors Union of Zimbabwe anoti hurumende yaifanirwawo kuona kuti vanozviitira mabasa emaoko ava vabvumidzwawo kudzokera kumabasa avo sezvo yakaita kubvumidza vemakambani kuti vavhure, asi vachiita kuti vashandi vavo vaongororwe kuti havana utachiwana hwecoronavhairas here kana kuti kwete. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemakambani madiki neepakati amaestembiso nyoni kuti tinzwe kana paine urongwa hwavari kuitira vanozvibatira mabasa emaoko ava. Makanzuru mazhinji emunyika ari mushishi kuparadza nzvimbo dzinosishandirwa nevanhu zvishandira ava, kunyange hazvo dare repamusoro rakapa mutongo richiti mamwe emakanzuru aya akanga atyora mutemo nekuparadza nzvimbo idzi. Asi mukuru weVSET vaSamuel Wadzai vanoti vane kunyonyota uye kushamisika kuti sehurumende yakasvika padanho iri isinawo kutarisa vanorarama nekutengesera mumigwagwa vari ivo vakabata upfumi hwenyika.
Tine kunyunyuta kukuru chose nekushamisika kuti hurumende inopa chidzidzo chakadai sei vasinga tarisi mashandiro informal sector. Informal sector ndo yakabata economy and taita sirawo kuti mamajors aniswa nehurumende anopawo mukana padiki diki zvapo pekuti informal economy ikwanise kunge ichioperate. Ndoo kuri kuraramira vanhu vese, ndoo kuri kuwanira vanhu mari yekuti vakwanise kutenga chikafu chokurarama mudzimba. Saka danho ratorwa nehurumende iri chero zvarozvo rakanaka pakuti tiri kuda kuderedza kuparara kwechirwere ichi, pati ngapawanikwe zvinoitwa kuti informal economy ikwanise kushandawo sezviri kuitawo industry necommerce, nokuti ndokuri kuraramira vanhu vese.
Tiri kuona kuti nyaya hombe inogona kunge yaita kuti hurumende inonoke kubvumidza nhengo dzenyu kudzokera pamabasa adzo inyaya yeutsanana nekuona kuti chirwere checoronavirus ichi hachiparadzirwe. Imi munozogona here kuchengetedza nzvimbo dzamunoshandira?
Isusu seboka revisit takazvipira kuti tibatsire mamembers edu anenge awana mukana wokushanda kuti ashande pakajeka, ashande ane zvikwanisiro zvokuti pasava nekuparadzira kwechirwere ichi. Saka hurumende dei ikatarisa danho irori rayatora votipinzawo muzvirongwa zvavo, isusu tibatsirawo mainformal traders kuti ashande pakachena uye vane zvikwanisiro zvekuti vashande vasingaparadziri COVID.
Takanzwa hurumende ichiti ichabatsirawo vari kutambura kusanganisirawo nhengo dzenyu dzamaiti maendesa mazita kuti dzinge dzichiwana rubatsiro. Pane vatovawana here rubatsiro ruri kubva kuhurumende?
Mukoma Jonga, ndingareva nhema kana ndikati zvinhu zvakatimirira zvakanaka. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Hurumende yakaparura ikashambadza nyaya yekuti vachabatsira vanhu vari muinformal economy kuti vawane raramo panguva yelockdown ino. Asi tava mudanho rechitatu relockdown, hapana kana sendi yatiyawana mamembers edu.
Ava vanga vari mukuru veVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET, vaSamuel Wadzai, vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7. Tabatawo vakafanobata chigaro chemukuru wesangano reSurvival Vendors Union of Zimbabwe, vaObei Mwari wangu, ava vanoti kunyanga hazvo hurumende iri kuita zvakawanda mukurerutsira zvinhu zvevanorarama nekuzviitira kuti vange vachidzivirira kupararira kwecoronavirus. Hapana chinhu charerutswa sezvo vasiri kukwanisa kupinda mumigwagwa munove mavanogara nekushandira.
Hurumende hongu yauya ichirerutsa zvizhinji, asi kwatiri isusu vanongorarama nekutengesa hapana chinhu charerutswa, nekuti kumastriti imomo ndio matinokwanisa kugara tichitengesa, ndio mune vanhu vanenge vachitenga. Uyezve mukaona kuti nyika yedu hainana mabasa, mabasa ari kubva kune isuwei kuti tizvifungire nekuzvishandisa. But manje kana hurumende yakacreata unemployment yakakura kudaro, asi pasina zvatiri kuwana tinongoona kunge tiri vanhu vanenge vangorasirwa sezvo tichinge tichizvitengera tichitenga.
Mune matanho amuchatora here kuti hurumende ikwanise kunzwa kuchema kwenyu?
Kutora danho kana uri munhu ari kuzvitengesereka zvinenge zvichienderana nekuti muri kubvumidzwa nekutora matanho acho. Zvamunoziva ndechekuti Zimbabwe munhu angoziraramira nekuzvoera. Chatinogona hapana. Nenyaya yekuti kana tikada kuti tidemonstrate tinosangana navo vachiita voita tsvimbo mugodzi. Tikada kuti tichaurira totaura hapana anotinzwisisa. Saka takakona kunge vanhu mainformal traders vatiri kuita izvi havana mvere vafungane zvedu. Takamboudzwa mazuva ano kuti kuchauya mari yakanzi ndeye kuzotibatsira semainformal traders, but panga pakunzi panonge vanhu vari registered.
Tinoona kuti lockdown yawedzerwa zvakare nemasvondo maviri zvichakanganisa zvakadii raramo yenyu?
Apa pakuwedzerwa kwemamwe masvondo maviri apa rufu kuvana vanotengesa, nekuti chekutanga ndechekuti kwatinohodha kwacho kwakavharwa. Chikumba kwacho hakuna chekubata. Mitero chero hurumende yakambotaura kuti musabhadhare, asi tinenge tichigara mupamba ani vatisingabhadhari. Kwoiye munhu wacho watinenge tii anenge aine imba yaanenge achipo kuti tigare iyewo anenge asingadi here kuti vamwe vazhinji vacho vanotengesa futi. Saka ndokutaura even vakazoti mazuvami vakaita sei akaita sei, asi zvinorwadza kune munhu ari kutengesa ari mustreet, nekuti mafees anenge akamirira, marendaus akamirira, magetsi odhura, gasi ratinenge tichida kutenga racho radhura. Hapana chinhu chakachipa muZimbabwe. Saka ndiri kuona kuti sezvo tiri vanhu vanotengesera hatina kwekuita, nekuti mai vatsva musana mwanatsva mudumbu.
Avanga vari vakafanobata chigaro chemukuru wesangano reSurvival Vendors Union of Zimbabwe, vaObei Mwari wangu, vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7. Nyango yezaru PF inomirira Slovela mparlamende vamutokozisi mpofu vari kukurudzira kuti hurumende Britain ibvise zvirango zvayakatemera hurumende yeZimbabwe senzira yekucherechedza mabasa ari kuitwa navana chiremba pamwe navana mukoti vemuZimbabwe ava vari kufira kunyika iyi nekuda kwechirwere cheCovid-19. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vashitaura neStudio 7 vari pacrossroads kuno kuSlovela vampofu avo vakafirwa nemukuwasha wavo masvondo matatu adarika aiva mukoti kuUK vakulisa Ninkala vanoti vakarwadziwa zvikuru nekufa kwakaita vankala kuburikidza nechirwere cheCovid-19.
Zvakatishunguruza zvikuru kushaika kwemukuwasha wangu iye angari kubasa achida kuedza kuti aprotekte upenyu hwavamwe patiye zvakazvimubatawo. So district takatotambudzika zvikuru.
Hanzvadzi yemufi muzvare Silungile Nkala vanotiwo hanzvadzi yavo aive munhu aida basa rake zvakanyanya uye akanga akapikira kubatsira vose vanorwara.
Tinorwadza kuti akashaika vari kuUK but zvinofadza nje kuti vakafa vachiedza kubatsira. Nyangwe vanga vari kuUK tinotenda kuti kwavanga vari vaingobatsira iwo vanhu vairwara. So tinofara kuti aiwa ngwasha akafa ari kubasa rake akafa ari soja. Rikuhondo pachinozongorwadza kuti akafari kure ende kusagona kunosvika ikoko kuti timuoneke ndizvo zvingarwadza. Pataiwa mwedu inogadzikana kuti akafari achiita zvinhu zvakanaka.
Vampofu vanotiwo chero zvazvo rufu uri murayiro wamwari hurumende yeBritain inofanira kubvisira hurumende yeZimbabwe zvirango senzira yekuremekedza zvizvarwa zveZimbabwe zvakafa nechirwere cheCovid-19 zvichirapa zvizvarwa zveBritain kuEngland kwakare. Vampofu vanotiwo mhuri dzevakoti vakafira kuBritain idzi dzinofanirawo kuripwa nehurumende yeko.
No, iye zvino Britain inini maonero angu inofanira kunyatsozvitarisa izvozvo because ivo vanhu vekwetu ndovakabatsira Britain, vakabatsira zvizvarwana zveBritain. Zvimwe zvakatorikava, zvakatorarama nebasa revanhu vetu. Asi iyo tirambe ichingotiisira masanction isi tichibatsira, I don't think it's really fair. Inofanira kuti inyatsozvitarisa. Ndofunga vaBoris president, prime minister vepo nayamborwaraka. Akaona mupuka maZimbabwe ndaito mubatsira kuti asevha parikavhi. Ndofunga hai pavachagara vachazotarisa kuti vavise zvirongwa izvi zvemasanctions.
Hurumende yeZimbabwe inogara ichikurudzira nyika dzekumavirira dzinosanganisira America nemubatanidzo weEuropean Union kuti dzibvise zvirango zvakatemerwa vamwe vevatungamiriri muhurumende yeZimbabwe vanosanganisira mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe. Asi nyika dzekumavirira idzi dzinoti Zimbabwe inofanira kuremekedza kodzero dzevanhu pamwe nekuvandudza nyaya dzezvematongerwo enyika kuitira kuti dzigokwanisa kubvisa zvirango izvi. Zvichakadai, rimwe gweta remuHarare kudzaika dzere vati kuripwa kwemhuri idzi kunokwanisika chete kana vakoti nana chiremba vakafira kuUnited Kingdom ava vakanga vakanyorerana pasi zvakakwana nevashandirwe vavo kuUK ikoko.
Zvinokwanisa kuitika kana kuri kunzi avo vashanda vanga vaine contract inotaura izvozvo hurumende yeUK. Sekutoziva kuti pamutemo panogona kunge paine workers compensation, temo wagara unenge uripo wekuti kana munhu achinge afa nekwenjodzi anenge asangana naye pabasa anokwanisa mhuri yake inokwanisa kuzopiwa mari.
Hatina kukwanisa kunzwa kuhurumende yeBritain nemuzinda wayo uri muHarare kuti matanho api atorwa nehurumende yavaBoris Johnson panyaya yezvirango nekuripwa kwezvizvarwa zveZimbabwe zvayo mune zveutano kuUK izvo zvakafa nechirwere cheCovid-19 zviri pabasa. Asi hurumende yeBritain kuburikidza negurukota rezveutano vaMatt Hancock yakatozivisa svondo rapera kuti ichari pamhuri dzevafi vakarasikirwa neupenyu vari pabasa vachibatsira vanhu vainge vabatwa neCovid-19 nemari inoita zviuru makumi matanhatu zvemapounds ekuBritain. Kusvika pari zvino pave nana chiremba nevakoti vemuZimbabwe makumi matatu nevana pamwe nevamwe gumi vanobatsira mukuchengetwa kwevarwere vakafa nechirwere cheCovid-19 vari pabasa kuBritain kwakare. Ndakamirira Studio 7 kuSlovela, ndini Thomas Chiripasi.
Kutanga nemuvhuro, hurumende yakati yadzikisa kubva padanho rechitatu kusvika padanho rechipiri kana kuti level 2 rekurwisa chirwere cheCovid-19 chapa kuti vanhu vagare mudzimba uye kuti upfumi hwenyika dzepasi rose hugwadame. Muchikamu ichi hurumende yakati mabhizimusi anechitsama atange kushanda. Asi izvi hazvisi kuitika nekuti panenge pasina kujeka kuti matanho anodiwa kuti vashande vadzokere kumabasa angasadzikiswa sei. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Nyaya yehurumende yekuda kupa vemabhizimisi mutoro wekuti vavheneke vega vashandi vavo chirwere checoronavirus vasati vatanga kushanda yapa kuti urongwa wekuti mamwe mabhizimisi avhure hutadze kunyatsofamba zvakanaka. Mukuru musangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe, Dr. Israel Murefu, vanoti kune mamwe makambani kana mbaramatonya airovi zvakadaro padano rekuti vabhadhare mari yekuti vashandi vavhenekwe coronavirus.
Rapid result testing is quite expensive. Kana ichiitwa nemaprivate providers of this service. Vanoita matesta acho vari kuti vanoda mari inokwana kuita US $25 for the cheapest, and for those who are more expensive, I will charge US $100 for one test.
Tabunza Dr. Murefu kuti zvinhu zvakamira sei kumakambani.
Yeah, aripo makambani avhura nokuti zvanga zvisina kunyatsojeka kuti chinotanga chi kuvhura kana kuti kutesta. Kutesta kwacho akusati kwanyatsobuda pachena kuti vanhu vanotestwa kupi.
Gurukota rezvemaindustry Dr. Sekai Nzinza vatenda kubepa nhau reHerald kuti kuvhenekwa kweCovid-19 kuri kudhura uye zvikwanisiro zvacho zvishoma. Mukuedza kumutsiridza nyaya dzezveupfumi, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaombawo homwe yemari kuti ibatsire vemabhizimisi. Tabvunza muzvina bhizimisi uye vakambotungamira Zimbabwe National Chamber of Commerce vaOzobina nezvehomwe iyi.
Hurumende yakatanga yapa gwaro. Gwaro ravari kuti Economic Recovery and Stimulus Package. Gwaro riri kupa donzvo chinangwa neshungu yehurumende kuti vaise mari inokwana kuita $18 billion. Iri mari yavari kuti i9% yegross domestic product. Mugwaro irori vapa zvipenga zvakati wande wande kumapazi eupfumi emuno muZimbabwe. Taona vaedza zvachose kuti vatarisewo kuti pane zvavaita kuti vemabhizimisi zvinge zvinotirerukei. Asi kana uchirangarira kuti 2% tax yakaiswa zvichinzi iroda kuti iende kunyaya dzeutano munyika munomu. Kwenguwa ino mabhizimisi ose anga akavhara kunze kweavo aya ainzi ndeye essential services. Saka tiri kutarisana nekuti mai watsva musana mwana atsva dumbu. Saka tichangoona kuti izvo sezvo hurumende yanga yatarisa kudai kuti makambani azviite, iyo ose hurumende yacho ichaita chinyi kuti makambani iwaya arerukirwe.
Munyori mukuru musangano revashandi reZCTU vaJafet Moyo vanoti hurumende yakangoita afungira moyo rwendo rwembwa panyaya iyi.
Mabhazi acho anga asi pakati kwanei kuti vashandi vaende kumabasa. Vashandi vakawanda vakazoita zvokutsvaga machira kuti vaite mamaski. Inyaya yekuti hapana kuita consultation pakawananzwa nyaya yelevel 2. Saka isisu tiri kutaurira vashandi kuti vambumira kuenda kumabasa nenyaya yekuti vato exposure padanger chaiyo panyaya yekufamba kusina zvinovadzivirira.
Munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko Vanik Mangwana nhasi vaudzawo bepanhau reHerald kuti vave kuzobvumidza mamwe mabhazi makuru anosimbotakura vanhu panzendo refu kuti ambotakura vanhu mumadhorobha kana aine tsamba, uye anofanirawo kugezwa nemushonga kaviri pazuva. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ini Blessing Zulu.
Vechidiki munyika vari kuita zvirongwa zvakasiyana-siyana zvekubatsira vanhu panguva yenyika yakavharwa senzira yekudzivirira kutekeshera kwecoronavirus. Mumwe avo vari kuita zvirongwa izvi ndimuzvare Samantha Murozoki avo varikupa vanhu chikafu kuchitungwiza. Parizvino chirongwa ichi chinopa chikafu vanhu vanodarika mazana masere pazuva. Mike Hove Studio 7 aita hurukuro namuzvare Murozoki pamusoro pebasa ravari kuita.
Ndakangotanga ndauya kuno kuchitungwiza. Ndivananzwa kuti vavakidzani vedu vakurara vasina kudya. Ndivandati ndikandivabikire nekuti inhandingarara ndakagutanyisa kuti munhu wandinoziva ari kurara asina kudya. Saka ndokutanga kwatakatongoita. Ndokutanga kwauya vanhu 24 vakatodya zvakanaka. Mangwana vakauya vadouble. Namba yachona iri kukwira zvisingaite asi shungu dzacho dziri kuwedzerawo nadzo because every day tokona kufara kunoita vanhu kana vaona chikafu.
Ungoshanda muri kuchitungwiza ikoko here?
Ndikushanda ndiri kuchitungwiza nekuti asi zvinhu zvandakaronga kuti ndoda kuzotanga organization inobatsira vanhu.
Pane vanhu vamuri kudyidzana nawo here pachirongwa ichi?
Pakutanga ndanga ndichita ndega. Ndaishandisa mari yandandi nayo kusvika yapera. Ndazotanga kuita butter trade kupa munhu kana bhutsu dzandinadzo ndipa bhagidhi rechibage togaisa tichidaro. Zvakazosvika pakupera zvinhu izvi. Ndobva ndaitorombora kanaka kuti vanhu vaiona zvanhu zviri pamawhatsapp status vakatanga kuratidzwa vamwe vavo. Vanhu ndopavakazotanga kurespona vachindigrow machunks, vamwe ndigrow magroceries.
Chirongwa ichi chakanangana nekubatsira vanhu vakaita sei?
Chiri kubatsira munhu wese ari pakunetsekana. Asi munongoziva panonzi pane rubatsiro panowanda vanhu. Saka tinenge takutora tichiti tinokoshesa vana vadiki pekutanga, kotera vanenge vakaremara nevechikuru nevakadzi vanenge vakazvitakura tichidaro.
Vanogara munharaunda vari kuda kuzivawo kuti inga pane musikana anokwanisa kutibatsirawo vanokwanisa kubatsa isei.
Ndinongokurudzira kuti kana munhu ane dambudziko ari kundinzwa izvozvo andikwanisa kuti haasi kukwanisa kuti ape vana chikafu kana kuti iye adye, achikwanisa zvake kusvika pamba patiri pa20926 unit A kuseke ngauya akasununguka. Vanenge vachida kutibatsira vanokwanisa kuti igira magrocery kana kutumira magrocery kune nzira dzakasiyana. Vari overseas vanongobhadhara mari totumidzira zvinhu zvatiri kuda kushandisa. Kana varoda kutiisira mari namba dzangu +26378670102.
Avo vanga vari muzvare Samantha Murozoki, mumwe wevechidiki ari kupa vanhu chikafu kuchitungwiza. Vanga vachitaura vari parunhare vari kuchitungwiza kwakare naMike Hove weStudio 7.
Kwazwai, 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 muri Zimbabwe. Tinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection, nhasi manheru na8pm. Nhasi muchirongwa tiri kukurukura nevechidiki nezvezvirongwa zvavainazvo zvakanangana nekubatsira vanhu munyika panguva iyo nyika iri pakati pechirongwa chekukurudzira vanhu kuti vagare mudzimba kana kuti lockdown chakanangana nekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Tine urombo kuti iko zvino hatikwanise kupa ichirongwa chedu semazuva ose nekuda kwechirwere checoronavirus chapa kuti tishande tiri kuumba. Asi zvisinei, muri yeZimbabwe ngatisanganei pachirongwa The Connection pano panepfenyuro yeStudio 7 nhasi manheru na8pm.
The Connection na 8pm tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzecoronavirus. Takatarisa kune vechidiki. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vanhu vabatwa necovid-19 muZimbabwe vachiri pa34 uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana, asi uwandu unogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Nhengo ina dzeMDC inotungamirwa naNelson Chamisa dzinodzingwa muparamende dzichinzi neMDC inotungamirwa naMuzvare Thokozani Kupe hadziko dziri kuramba dziri muparamende. Vanotengesera mumigwagwa voshushikana nedanho rakatorwa nehurumende rekuvasiya vasiri muurongwa hwekuti vatangewo kuita mabasa avo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.fuashona.com. Ine ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soko isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Njabulo enkulu kuStudio 7 ngolwesibili mhlaka 5 kuNkwenkwezi 2020 uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje,
amanyathelo amela bekhona kumele siwathathe njengoba yinto esanda kwenzakala, sokuzamela ukuthi silanise amakhanda njengenkokheli sibone ukuthi siluhambisa njani lolu daba, ngoba luvele nje kalukho emthethweni. Inkinga nje ukuthi izani ivele kayilandela umthetho.
Ibandla le-MDC elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khube namhlanje lixotshise amalunga amane awebandla le-MDC Alliance ekhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa edalela ephalamende.
Isekelo sikuphiweyo ikhoyo ne-IMS embasiyeside abafake i-US $25,000.
Abenhlanganiso ezisebenzisana lentatheli zindaba bayebele intatheli zindaba uncedo lwempahla yokusebenzisa ukuzivikela ukuze zingathelelwa umkhuhlane we-COVID-19. Lokhu bengamashumi amathathu lane 34 abafunyane belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezidlula ezintathu lengxenye 3,669,747. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khube namhlanje lixotshise amalunga amane awebandla le-MDC Alliance elikhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa edalela ephalamende. Abaxotshiweyo ngumeli wedangamvura uMnumzana Prosper Muzeami, umeli wekuwadzana East uMnumzana Shelton Wende, usenator we-Midlands uNkosikazi Lillian Tim Vios kanye loNkosazana Thabita Khumalo. Umlawuli waleli dale uMnumzana Jacob Mdenda wazise nginyathelo leli namhla ekuhlaleni kwedale lephalamende. Abaxotshiweyo laba bahle baphuma edale. UMakhuphi esebenzelana loMnumzana Douglas Manzora kanye loMnumzana Morgan Komiji yibo abatshele idale lephalamende kubana kumele lixotshe abanye laba, ngoba sokuyibo abakhokheli bebandla kulandela isinqumo somthethwandaba we-Supreme Court esokuthi uNkosazana Khube nguye owayemele akhokhele ibandla le-MDCT ngemva kokutshona kukaMnumzana Morgan Tsvangirai lokuthi uChamisa wangena esikhundleni akuso ngaphandle komthetho. Inyathelo leli selibangele ukufuthelana okukhulu phakathi kwe-MDC kaChamisa lelikaMakhuphi. UNtungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lomunye wabaxotshiweyo edale lephalamende uNkosazana Thabita Khumalo.
Ukuxotsha lokhu kuyisimanga njalo axotshanga ngumakhubhi lodaki lokomiti. Sixotshwe izanu, izanu icatshe ngemva kwabodaki lokomiti.
Akhona yini amanyathelo elizawathatha phezu kwalolu daba?
Amanyathelo amele abekhona kumele siwathathe njengoba yinto esanda kwenzakala, sokuzamela ukuthi silanise amakhanda njengenkokheli sibone ukuthi siluhambisa njani lolu daba, ngoba luvele nje kalukho emthethweni. Inkinga nje ukuthi izani ivele kayilandela umthetho, ilandelayo owabo umthetho abawenzayo emakhanda.
Ubona uMonzora labo Nkomiti labo uMakhuphe selike lazama ukukhulumisana labo yini?
Hayi, asikakhulumisani labo njalo asilasizathu sokuthi sikhulumisane labo. Ngodaba lokuthi kumele sonke sazi ukuthi uma bengena emabandla ombangazwe asonda ongena ngokuthi uyafika u-apply ukuthi ucela ukungena, hayi ngumzwangedwa uyazingenela uziphumele. So kasibonanga uqakatheke ukuthi sikhulumisane kukhulumisani ngoba nxa kwakuyukuthi kuqakathekile ukuthi sikhulumisani nga udaba lolu kaluhambanga emthethandaba nxa kwakuyukuthi abantu bakhulumisana umlotha ukuhamba kuhambiswa kodaba emthethandaba yikukhombisa ukuthi kayisiyo ntando yabo makhuphe labo daki intando yezanu njengoba badla udla kwezanu so akulanto abangayenza ngaphandle kokulandela abakutshelwa yizanu
kukhona ongathanda ukukutsho ebantwini obuvamela edale lephalamende
Zulu kandaba mthakazi omuhle yondlela zimhlophe maZimbabweni amahle ukuxotshwa kwami uThabita Khumalo ePhalamende yaseZimbabwe labanye bami ngakutsho lutho into encane leyo lokhu kukhombisa ukuthi bayangesaba labalandeni bami babesaba ngoba siyabatshela imfuno kaZulu njalo kasibancengi ukuthi wona bangohulumende so bese besihlela indlela zokuthi bangasenzani sebezamile ukubopha sebezama ukusithela ngabo theatre sebezama konke babantu kwehlule yikho sebephumele injongo leyo ukusixoxa lingethuki ukuxoxa kwethu akutshintshi ukuthi umnotho waleli lizwe uzasukuma akutshintshi ukuthi kuzathola imisebenzi akutshintshi ukuthi ezibhedlela zihamba liyelatshwa ngithole odokotela lanelise ukuthi ilatshwe lanxa lingelamali akutshintshi lutho udube labekho siyaphambili uxotsha thina akutshintshi lutho kodwa okuzomele sikhona somele sibophe ziqine ngoba impilo yethu sisezandleni zethu maZimbabwe namahle
uNkosazana Thabita Khumalo ngomunye wamalunga eMDC Alliance asexotshwe edale lephalamende iMDC ngamakhuphe asenelisanga ukukhuluma lomakhuphe labanye bakhe ngalolu daba
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 la ku 9885 kHz short wave ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7 kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave la ku 4930 6040 la ku 15460 kHz shortwave.
Lokhu bengamashumi amathathu lane 34 abafunyene belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe ngasikhathi ilizwe selingene esibangeni sesibili eselevel 2 eye-lockdown. Emhlabeni jikelele asebefunyene belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi ezidlula ezintathu lengxenye 3,669,747. Phakathi kwalelo nani iMelika ilabantu abedlula isigidi 1,180,634 kuthi asebebulewe yi-COVID-19 emhlabeni jikelele sebezinkulungwane ezidlula amakhulu amabili 253,169 kodwa asebesinde kulo mkhuhlane sebesedlula isigidi 1,210,591 emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezingamashumi phose amahlanu 47,118 asebefunyanwe belegciwane le-coronavirus njalo selibulele inkulungwane phose ezimbili 1,843 kwasinda inkulungwane ezidlula ezilishumi lanhlanu lengxenye 15,587 Abenhlanganiso ezisebenzisana lentatheli zindaba bayabele intatheli zindaba uncedo lwempahla yokusebenzisa ukuzivikela ukuze zingathelelwa umkhuhlane we-COVID-19. Lolu ncedo luthengwe ngemali evele esikodweni someli weSweden eZimbabwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphume emkhosini wokutholisa intatheli zindaba usizo lwempahla yokuzivikela ekuthini zingathatheli i-COVID-19. I-personal protective equipment ethengwe ngosizo lwemali evele kwabe ofisi yommeli weSweden eZimbabwe. Usizo lolu luza ngesikhathi ilizwe lisanda kumanyana lamanye umhlaba wonke ukunanza usuku oluqakathekisa imisebenzi yentatheli zindaba olweWorld Press Freedom Day. Njalo kule mibiko ethi sokubulewe intatheli zindaba ezedlula amachumi amahlanu umhlaba wonke yi-coronavirus. Ngenxa yokuswela okokuzivikela unobhala jikelele weZimbabwe Union of Journalists uFoster Dongosi uthi bakubone kufanele ukudingela intatheli zindaba lolusizo
njalo sikhuthaza abanye abakwezinye indawo ukuthi hayi njoba libona sithole okungakakhulu ingcosana kusafuna abanye inhlanganiso ezijiyeneyo United Nations namanye amakampani azimeleyo namantu nje abazimeleyo lamanye ama-embasi ukuthi baphathise ngoba umkhulu lomsebenzi intatele zindaba yize phambili yize zisebenza ziphambili zilwisana legcikwane lele le-COVID-19 ngakho-ke sifuna ukukhuthaza bonke abaphandle abangale ukuthi basize basincedise njengentatheli zindaba.
Kwasekelwa nguLeopold Munende osebenzela iphephandaba lebulenjini elenewzimbabwe.com oyisikhulumeli senhlanganiso yentatheli zindaba ezisacathulayo eYoung Journalists Association of Zimbabwe, YOJA.
Ukwenza ngithaba ukuthi bakhona abantu abasinakayo emsebenzini wethu lo esiwenzayo ngesikhathi se-COVID-19 ngoba sikhayele ngesikhathi lesi amaphepha abanikazi bawo bebesehluleka labo ukusinika even amamaski lawa ama-overall lawa esesiwanikiwe even lawa ama-hand sanitizer but lapha maesesinikiwe that sesisebenza sikwazi ukuthi i-COVID le ayisozisibani.
Kwabona ngezokuqhutshwa komsebenzi enhlanganisweni yabahleli eyeZimbabwe National Editors Forum, uNjabulo Ncube uchasisa ngalolu sizo.
Usekelo sokuphiwe ifoyo le-IMS, le-embassy yesibide, abafake i-US $25,000 ukuthi sithenge lezi zinto ezigoqela ama-sanitizer, ama-mask, ama-gloves, ama-suit.
Umgcini sihlalo wekomiti yedale lephalamende ebona ngokwezindaba iCommittee on Media Information and Broadcasting Services umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi uqakathekile umsebenzi wentatheli zindaba.
Kuqakathekile lokhu ukuthi sikunanzelele ngoba ungananzelela umsebenzi wentatheli zezindaba kabazenzeli bona, bayenzela uZulu, bayenzela umphakathi ukuthi ekwanise ukuthola izinto ezingabe zifihlakele kwesinye isikhathi ezingabe ziyanceda labo bantu ekumekeni ama-decisions abo kumbe njalo ekuboneni ukuthi bangabe bebuswa njani.
Umphathintambo wezokwethulwa kwemibiko uNkosikazi Monica Mthwangwa uthi bazimisele njengohulumende ukulondoloza impilo yentatheli zindaba ngoba ziqakathekile kwezentuthuko yelizwe kodwa behlulwa yikusilela kwemali. Inhlanganiso zabezindaba zibuthanise lolu ncedo zisebenzisana ngaphansi komanyano we-Media Alliance of Zimbabwe ogoqela labe-Media Institute of Southern Africa, MISA Zimbabwe, Zimbabwe National Editors Forum, ZINEF, kanye labe-Advertising Media Association, ADMA. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Ingcwethi enhlangothini ezijeneyo zempilo zamukele ngenjabulo isinqumo esithethwe nguhulumende sokuthi abantu kumele bagqoke impahla yokuzivikela enjengama-mask nxa bephuma ezindlini ngalesi sikhathi eleZimbabwe selingene esibangeni sesibili sohlelo lokulwisana lokuthelelwana komkhuhlane we-coronavirus. Omunye walezi ngcwethi ngusomabhizimusi olilunga njalo lenhlanganiso ye-IM for Bulawayo Fighting COVID-19, umnumzana Nkosana Mazibisa. UMazibisa uveze ukubana lokhu kuzanceda ukuthi uZulu abekwazi ukuzivikela kulo mkhuhlane. Asizweni exoxa noMike Hobe we-Studio 7.
Sikwenzayo ku-IM for Bulawayo Fighting COVID-19 sikhangele i-awareness ukuthi abantu babekwazi ukubana lelo gcikwane esilwisana lalo kawudinga ukuthi uze ube lalo uzulwisane lalo. Kumele umuntu azivikele ngokugqoka amamaski, le nto okuthiwa yi-physical distancing, lokugeza izandla emanzini agijimayo, lokusanitizer. Enye esilayo yindaba ye-fundraising esikhandela ukuthi khona ngokuhlangana lokuxoxisana kwethu. Siyabonga uBulawayo ngokuzwisisa khonokho xoxisana kwethu ukuthi sivuselele indawo zethu zezibhedlela. For example, kulama-companies anjenge-Pancake SABC le City Link asebe kukhiphila imali bedonetha kulelo hlelo elokuthi sithenge ama sanitizers nama protective equipment sinike odokotela abasezibhedlela ezithiyeneyo ikakhulu empilo emathadeyi eThorn Grove lokuvula kwesibhedlela sikaNkomo ekusileni medical
ngeviki edlule uhulumende utshele uZulu ukuthi uhlelo lwe lockdown luzaqhubekela phambili njalo wonke umuntu sokumele agqoke ama impahla yokuzivikela ngesingizi sithi ama masks njengenhlanganiso likubona njani lokho
Siyabonga uhulumende ngoku-emphasize ukuthi abantu bagqoke amamaski. Amamaski kasonto ekufashini yinto yokuthi abantu bazivikele babekwazi ukubana bengathelelani lelo gcikwane. Amamaski abuya eyimihlobo etshiyeneyo kulama phiphilana amakhulu asetshenziswa ezibhedlela kodwa lalawa nje alohlonzi lobuntu phakathi abantu bengaqhubelani umuntu engagqoka aqhubele omunye.
Awusitshela okuningi mayelana ngalokho elikwenzayo njengenhlanganiso okujonge ukusiza abantu kobulawayo kulesi sikhathi ilizwe lilwisana ngomkhuhlane we-COVID-19.
Okukhulu okunye sikwenzayo ku-IM4 Bulawayo fighting COVID-19. Not only are we doing awareness and the fundraising, but also sikhangele ukuphila kwabantu in terms of livelihood. Likunanzelelile incwadi lokubona ukubana phakathi kwe-lockdown esikuyona le kulezinye imuli ezingelakudla. So ku-livelihood, social protection and livelihood cluster sikhangele khonokho ukuthi silabadala bethu, silabagogo bethu, silentandane, silabantu abatsha abangenelisi ukuziphandela. Siyabonga ama-companies anjenge-Sidco, United Refineries, Qoka Indlovu. Gazi, a group in UK, swung among individuals, swung even in DHL, Street Corps, the Coggins of Gazi, Basi Pakis and Impopo, Prince Nanzelele, ama farmers, Agoblawai, they also provided ama vegetables for his chair, swung Christian Alliance that came on board with beans, which is in Nigabantu Bagiti. Ukuza ngesikhathi esinje
likhangelele ukusiza abantu abangayi kobulawayo
isifiso sethu ukuthi sifinyelele izindlu esifika 10,000 kobulawayo not abantu izindlu sikhangela per household so far we 625 ngoba izandla zethu zimfitshane kodwa ngawo kuyavuma lawo umhlobo wami lapho khona xa unesifiso sokuchasa lo mkhosi omkhulu ongangotshala ulelungile lokuxhumana lathi sincedisane sinama pick up points athiyeneyo kobulawayo where you can easily la donate sincedisane njalo sama eco cash matching numbers two sidlula siyaphambili kukhonoko isifiso sethu ukubana nxa i-lockdown iqhubeka inje abantu bazwisise ukuqakatheka kokuzigcina i-COVID-19 ikhona iyaphila njengoba siyibone okokwamanye amazwe ithintitha amazwe amakhulu abantu abakuzwisise noba bebuyela emsebenzini ngabakuzwisise ukuthi impilakahle ibuya maqala la makhampani akuzwisise ukuthi afake impilo zabantu maqala angakakhangela izimali
ubona ngani kuzasebenza na ukuthi amankampani asungule inhlelo zokuhlola izisebenzi njengalokho okukhuthazwa nguhulumende
i-challenge ekhona kawakathi esengikunanzelelayo is ukutesta it individually it's expensive kwezinye indawo bathi ngama US dollar of which kungaphezu nxa singasebenza ndawonye sibona ingane okuyinto lokho singakunqoba
cebe ingxoxo mazibisi
la nxa ufuna ukuxhumana lathi kulowo msebenzi omkhulu ongangotshaka ncedisana lathi kaso intethu sodwa into ethi sonke isifiso sethu kubana indawo zakobulawayo ikakhulu izibhedlela zivuselelwe zilungiswe
umnumzana Nkosana Mazibisa ngusomabhizinisi olilunga lenhlanganiso ye-IM4 Bulawayo fighting COVID-19 lapho ke limuzwe etoxa echungeni lomaiko be owestudio 7 ewobulawayo
Yebo 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 umthakaso muhle liyanxuswa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela ngolwesibili maviki wonke ngo 8 kusiya ku 9 pm namhla kuhlelo siqhubekela phambili sigxile kudaba lomkhuhlane we coronavirus sixoxa labatsha mayelana ngenhlelo ezikhona elizweni ezijonge ukusiza uZulu ngesikhathi ilizwe liphakathi kohlelo lwe lockdown silusiza ukuthi alisoze lena lisungena kuhlelo ngocingo njengensukweni ngoba sise benza singekho kuma studios singekhaya loba kunjalo Zulu kandaba uhlelo The Connection luqhubekela phambili ngakho ke ungakhuthwa luhlelo ulami uMike Hobe khona pa ku studio 7 ngo 8 ntambama
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizoziphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lanxa amanye amankampani akade evaliwe kumaviki amathathu edluleyo esevuliwe, amanye awakhala ngokuthi akenelisi ukugcwalisa imilayo ebekwe nguhulumende efana lokuthi kumele ahlole izisebenzi zawo igciwane le-coronavirus ngoba abenza lo msebenzi bezimele behlawulisa imali ephezulu kakhulu. Untungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Inhlanganiso ezimela amankampani zithi amanye amabhizimusi aloke engakavuli ngoba kalayo imali yokuhlawulela ukuhlolwa kwezisebenzi zawo umkhuhlane we-coronavirus. Uhulumende wazise ngeviki edluleyo ukuthi amankampani asengavulwa kuqala izolo kodwa aphoqelelwa ukuthi athathe amanyathelo aqinileyo okulondoloza impilakahle yezisebenzi lokwenqabela ukumemetheka kwalumkhuhlane. Ngokunjalo uhulumende uthi kumele athengele izisebenzi zawo impahla zokuzivikela njalo azihlole. Kodwa umkhokheli wenhlanganiso emela amankampani AMCOS umnumzana Israel Murefu utshele iStudio 7 ukuthi abaqhuba umsebenzi wokuhlola babiza imali ephakathi kwe-$25 kusiya ku-$100 okuyimali athi amankampani amaningi kayenelisi. Sixoxe lomunye wabosomabhizimusi laba umnumzana Abednego Bebe.
Khonoko okokuthi abantu batestwe kuyathengiswa kakuphiwa mahara. Alibana ngabe ukuthi uhulumende utsho njalo HCT yena wonke amakhampani uzawanika lawo makits awokutesta bekuzaba ngcono. Pho amakhampani zawanikwa ngamakits kufanele azithengele njalo ukuwathenga lokho amanye abawenelisi ngoba ukuvala for 1 month kungala production amakhampani zeZimbabwe amaningi awayenelisi khona lokho.
Amazwi kaBebe agcizelelwe yingcwethi kwezenotho umnumzana Regishoko.
Singakhangela ama-prizes aphumayo ayewathathwa yilabo esithi ngama-private testing facilities, ama-medical aid asephiwe imvume yokutesta. Sikhangele ukuthi bafuna i-$35 kusiya ku-$35 kusiya fika ku-$75 ukutesta muntu ngamunye. Ubusukhangela ukuthi amakampani wonke lawa alamaviki amane kusiya amahlanu amanye ayisithupha engasebenzi kungela inkampani engenayo.
Inhlanganiso emela izisebenzi iZCTU yona ithi izisebenzi akumelanga zivume ukuya emsebenzini nxa zingelayo impahla yokuzivikela. Emadolobheni amanengi agoqela eleHarare lelakoBulawayo manengi amankampani abikwa esevuliwe kodwa amanye alokhe evaliwe ngezizathu ezigoqela esokwehluleka ukuhlola izisebenzi. Abaphila ngokuthengisa esitaladeni bona balokhe bengakavunyelwa. Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise ngolwesihlanu ukuthi uhulumende uzaphathisa amankampani aphazanyiselwe umsebenzi coronavirus ngemali engange 18 billion Zimbabwe dollars. Enengi yalimali iza kuya kumabhizimusi yaqhuba umsebenzi wokulima kuthi enye iye kumabhizimusi amakhulu lamancane aqhuba eminye imisebenzi. Umkhokheli wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Alec Ndlovu uthi abaphila ngokuthengisa abangena kuzinga lamabhizimusi amancane kumele baphathiswe nemali enengi.
Kumele sibe lesabelo sibe lesithethuthu ukwenzela ukuthi lathi sincediseke ngoba silahlekelwe kakhulu ngale i-lockdown ebekhona elokhe ikhona lakhathesi ngoba sinanzelela ukuthi ukuze sibuyele ekuthini lathi amabhizimisi ethu azaqalisa asebenze kuhle kubana sibe le mali yokuqhubekisela phambili lawo mabhizimisi.
Ingcweti yecubungula ezenotho umnumzana Masimba Kuchera yena uthi imali le kumele yabiwe egcekeni njalo itholwe yilabo abadinga uncedo.
Ngokubona kwami kumele kube le transparency enengakhulu ukuthi amankampani azazuza imali leyo ngabobani njalo bazanikwa njani imali yangkhona.
Senelisanga ukukhuluma lesikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana ngalolu daba. Ngimele iStudio 7 ngise Washington, imi uNtungameli Nkomo.
Abaphila ngokuthengisa bathi abaselalo ithemba lokuba uhulumende uzabanika imali yokubancedisa ngesikhathi lapho ilizwe liphansi kweziqondiso ze-lockdown. Okuningi elizweni kuvaliwe, bengenelise ukusebenza bephilise imuli zabo. Ukathabele Masuku sethulela lolu daba.
Uhulumende wazise ukuba uzophathisa abaphila ngokuthengisa ngesikhathi se-lockdown ngokubapha imali ukuze labo benelise ukunakekela imuli. Kodwa isikhathi sesiside belokhe belindile osokubenza balahle ithemba. Umqondisi wenhlanganiso emele abaphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association, iBVTA, umnumzana Mike Ndiweni, uchasisa ngesimo abakiso.
Imali le ebethengiswa abantu abazisebenzayo ekabuyi sesilahlile ithemba, sibona nje besivalwa amehlo ngobulembu, akula lutho, sesibona ngani vele kudlalwa ngathi nje. Hayi, akusela themba lokuthi izaphinde ibuye. Amalanga lokho nje edlula kungasakhulunywa ngayo, so hayi. Nani ukuthi engxenye nje besivalwa nje, akusela themba sibile empeleni besithi kumbe, kodwa abantu sebelahle ithemba sebezenzela nje izinto zabo ukuthi langa litshone nje liphume.
UNdiweni uqhubeka ethi kunje iningi labo lokhe behlezi emakhaya bengasebenzi.
Akula mavena aseqalisile ngoba indaba yakhona kuyangicaca kahle kahle ukuthi batshone nxa besithi bona ama-food informal traders allowed to trade. Bake bazama ukuthengisa abanye e-Cardo Park, bebebika ukuthi bafike bangani bayahlukunyezwa kodwa bagoqa izinto bavuyele ezindlini. So akula nesibaziyo ku-membership yethu kumbe kumalunga ethu ase enelisile ukuthi abethengisa nxa ngikhuluma nje kutsho.
Unkosikazi Fonnes Mlotshwa othengisa ukudla uthi wehlulekile ukuba asebenze izolo.
Ngihambile estendini sami ngiyokutsho kahulumende ukuthi abathengisi bokudla bazathengisa, kodwa kweyami indawo sisusiwe ngamasotsha, so angazi ukuthi kahle kahle abathengisa ukudla yibaphi, kumbe kuthiwa abemashobhu, kodwa pho thina njengamantu abasebenza ngokuthengiswa kokudla ukuthi sizaphila njani, ukuthi sidle labantwana, sibhadale ama-rent ezindlini zabantu, sibhadale indleko zika-city council, asazi khona.
Omunye wabathengisayo unkosikazi Siphephile Ndoro ukhalaza ngemali abayithenjiswayo nguhulumende.
Besikhokhe silandile ukuthi uhulumende uzasinceda ngemali le ayethe uzasipha yona, kodwa kulusizo ngoba lanamhlanje sesizaze siyekwanisa 2 months singasebenzi singathengisi thina. Vele imali esasidlayo, imali yonke yestaff ugcina vele suyisebenzisile suyithintile ngoba yayongeyela ngenye indlela, ngeyokukhangela abantwana laphana bengadli. So vele imali yokuthi sizaqalisela ngaphi langaze nxa sesivunyelwa seseze singasakwazi ukuthi ngame bi mhlawumbe sasiyiphiwe le imali nguhulumende besizancengisa ngayo ngapha le yestaff singayithinti, kodwa vele sikhuluma kunje imali yokuthi sihambe siye woda futhi asiselayo.
Umphathintambo wamabhizimusi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni uchaze ukuba bakuliphi ibanga njengohulumende.
Ngizathanda lapha ukuthi ngichasise ngemali i-relief fund eyama-vendors. Le mali ibanjwa i-ministry ye-public service, labor and social welfare. So sebeqalisile ukubhadala, abantu baningi sebefuna ukuthi badlule imiliyoni, so abantu kababekezele. Izimali zakhona zizabhadalwa zizabuya. Bese ngikhuluma njalo ngokwama-vendors abathengisa ukudla, kuvunyelwa ukuthi kube lalabo abathengisela ezindaweni ezavunyelwayo unikezwe yi-local authority. Hayi khona labana abaphonguhamba behlala ezitridini bethengisa yonke indawo, lokho kakuvunyelwa.
Unkosikazi Nyoni uthi abathengisayo kababekezele bazayithola imali abayithenjiswa nguhulumende. Uveze njalo ukuba lolu hlelo seluqalile njalo abantu abakhangelelwe ukuthola imali sebengedlula isigidi. Ubuye wachasisa ukuba abavunyelwa ukuthengisa ukudla ngesikhathi kuvaliwe yilabo abathengisela endaweni ezibhaliswe njengamabhizimusi. Ngimele Studio 7 ngikobulawayo. Ngingubathabile Masuku.
Singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje ukuthi sikhanyele ibesilazo. Ibandla le-MTCT elikhokelwa nguNkosazana Thokozani Kube namhla lixotshise amalunga amane awebandla le-MDC allowance elikhokelwa nguMnumzana Nelson Chamisa edalela iPhalamende. Lokhu bengamashumi amathathu lane 34 abafunyenwe belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezidlula ezintathu lengxenye 3,669,747. Siliqeda-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo Praxedes Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.